Rodney Clean Shizzle.
Military Touch.
Dainguva ya ito kashure Naimbo kukumbira Naimbo da wamugana mwe Dai hope Zandoro tandire Daindai duzira Pangwe nasindi newe
Ndaganzwa kuti wakachata na kuriatu Washinga hiri wapika mamonaki Ndaganzwa kuti wakaenda na kuriatu Kondizo hiri ziri mumoyo ziri mukati
Taiti ure ure Tuse kumahungwe taienda tose Kunochera mapuwe Taiti ure ure Tuse kumahungwe taienda tose Kunochera mapuwe
Mainari ya mzande Zakatangira musunde Nashe tika sanga nangu simbe Ndaiti simu katitambe Haiwa puto shiro ngoti humbe Chimwe chimwe tisha dira dorore Himbe
Nikro mkari wetsinde Ndiye mwene wenzimbe Usara mokatige Usandiri ndire Mwenzi watiche Nunga kanyama tiche Usa tanga wa virenga Zambaya nanyora Zambaya nanyora Ndiyo zambaya nanyora
Taiti rure rure taifamba Tuse kuma humwe Kashure Naimbo kukumbira Naimbo da wamugana mwe Dai hope Zandoro tandirere Dai ndai duzira Pangwe nasi ninewe
Chipanangana chato simuza chipepe nende Chikatapira chino famba na chongamire Tali wangu ndirangarire padoko doku Makare kare taitamba Champidi kori Dai shuvira kuyenda mberi Shaka kona kana kodo bori Shasa shika ita midikari Asi ndiani Aizo siva Shwata isowa Ndiani Aizo siva Uchaso nisia Ndiani go Aifungira Shinga daro shika kuma Shaka daro Ninoshua Uwane Rugare
Pika mamona ki Ndaganzwa kuti wakaenda na kuriati Kondizo hiri ziri mumoyo ziri mukati
Senator Vibes in my territory.